maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 9, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusorosoro reConstitutional Court ropa paramende vhiki rimwe chete kuti itarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 nezek unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanosangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reConstitutional Court rapa dare reparamende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wakaiswa muna 2022 unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo dziri kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichishanda nechikamu 192 chemutemo wesarudzo weElectoral Act gore rapera ichitsigirwa negurukota rezvemitemo yakavandudza mutemo wesarudzo ichishandisa statutory instrument 142-144 ya 2022. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Dare iri iro rine vatongi vanomo vachitungamirirwa nemutongi Justice Elizabeth Kwaunza rabvumirana nemutungamiriri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party kana kuti NAC vaDivine Mhambi Hove avo vakakwira kumatare vachitsutsumwa kuti dare reparamende rakatadza kuzadzikisa zvarinotarisirwa zvekuongorora kuti mutemo weStatutory Instrument 144 wa2022 uyo unotara mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza hausi kutyora bumbiro remutemo nyika here. Izvi zvatsigirwa negweta ranga richimirira vahove vaLove More Maduku.
Tichiuya kuno kunokomplena nenyaya yemanomination fees 20,000 for my presidential candidate, 1,000 each for every member and that with a candidate member of parliament. Tichiti isu parliament haina kunge yakaita basa rayo riri pabumbe remutemo yekuti statutory instrument yega yega vanofanira kuiongorora kuona kuti iri mukati mebumbiro remutemo here. Saka takaona kuti parliament haina kuzviita, ndobva tamhanya kudare kuti taurai parliament haina kuzviita. Saka dare nhasi rabvumirana nesu kuti zveshuwa parliament haina kuita basa rayo.
Madhuku vati dare rati paramende inofanirwa kuongorora mutemo weSI 144 of 2022 uyu musi wa 16 chikumi usati wadarika.
Ndokubva dare rati parliament ngaiite basa rayo, vaipa vhiki 1 week kubva nhasi kusvika Friday parliament inofanira kunge yagara pasi iite basa rayo rekuona kuti iyi nyaya yemanomination fees inoshanda here kana kuti haizi kushanda.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure memutongo uyu vahove vati zviri pachena kuti vanhu vane hurombo munyika nekudara hakuna angakwanisa kubhadhara mari dziri kudiwa neZimbabwe Electoral Commission idzi.
Zuva ranhasi izuva guru kuzvizvarwa zveZimbabwe. Tachenurwa nedare, ndofunga mese munoziva kuti ikonomi yedu yakamira sei. Tinoziva kuti matongero enyika hafani kutengesewa. Hurumende haifani kubatwa nevane mari chete, nekuti vanhu vazhinji vari munyika muno vanhu vanotambudzika varombo. Saka tikaita politics dzekuti une mari yakawanda zvakadii, nyika ino ichatongwa nevane mari chete.
Vati chavanoda ndechekuti mari idzi dzibviswe.
Zvino chinhu chine musoro chekuti ZEC ingoita ndechekuti ibvise mutemo uwoyo uraswe todzokera pamafiza akanga ari kare, kuti munhu wese akwanise kupinda. Ndoinonzi free and fair. elections.
Vahove vanga vachinyunyuta kuti dai paramende yakatasa mutemo wakaiswa uyu vachiti vari kupokana nawo nekuda kwemari yakawandisa iri kudiwa kubva kune vachada kukwikwidza musarudzo. Gweta ranga rakamirira paramende vatawanda zvwarara vatenda kuti ndizvo zvaitika mudare vachitiwo dara rinacharataura pamusoro pemari dzakatarwa nezekidzi.
Initially the applicant wanted far much more than just a declaration.
Asi vakauya kudare ava vanga vachidawo zvinopfuura zvavawana izvi. Vanga vachidawo kuti dare ritaure kuti mutemo uyu unochikora here bumbiro asi izvazvina kuitika.
Pasi pemutemo uyu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanobhadhariswa madhora ekuAmerica zviuru makumi maviri $20,000 kwotiwo vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kana kuti National Assembly kana masenata vachitarisirwa kubhadhara chiuru chimwe chemadhora ekuAmerica $1,000 kwozotiwo vanoda kuita makanzura vachitarisirwa kubhadhara zana remadhora ekuAmerica kana kuti $100 vari mune zvematongerwo enyika vano mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya zvinoita kuti vamwe vanoda kukwikwidza vakundikane. Musarudzo dza2018 dzakapesera kuitwa vaida kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vaibhadhara chiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000 vaidawo kuita nhengo dzeparamende vachibhadhara zana remadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire munyika senzira yekuvarwisa kuti vasavhoterwe zvakare musarudzo dziriko musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo vari kuvhota kekutanga gore rino, varongwa neboka reYoung Women for ED munhandare yemucheke mumasvingo, vamunangagwa vati nyika dzekumadokero dziri kuda kuvadonhedza pasarudzo kubudikidza nekurwisa simba redhora remunyika zviri kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru muzvitoro.
Tiri vengwa nenyika dzokunze dzokumadokero, saka vanenge vachida kuti imi mukatambura pomukira hurumende voisa zvemhasikadza zvavo vouya muno vomora, vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nezara pasi navo.
Izvi zvatsinhirwa negurukura redunhu remasvingo vaEzra Chatamira.
Excellence, nyango yavo vanogwa nekukwidza mapuraizi vanongoti kana kwakuya election votanga kukwidza mapuraizi muzvitoro vachifunga kuti ndo zvingavawanisa vhoti. Vana venyu vaakuziva kuti mumeni ndo basa rake, kose apa wanga akaregerei kumakwidza, okwidza taapinda kuelection.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki vari kuvhota kwekutanga kuti vaite izvi murunyararo vachiti bato ravo rakura havachadi zvemhirizhonga.
Vhota hakudi mhirizhonga uye hakudisi ziya. Zimbabwe has and prefers a mature and a peaceful constitutional democracy.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCCC amai Ellen Shiriedenga varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo navamunangagwa vachiti chiri kuuraya nyika nekukonzera kukwira kwemutengo, kutadza kwebato reZANU-PF kutungamirira nekuva nemitemo yakanaka yezveupfumi hwenyika.
Vozvibvunza uko vari in charge of the Ministry of Finance ndanani, vari in charge neministry neeconomy ndendanani, vanhu kune nyaya dzegold mafia, vanhu vachida
amai Shiredenga vati bato ravo rine zvirongwa zvavari kuita zvekugadzira sarudzo uye kutanga mangwana mugovera riri kupeta chirongwa chekudoma vachamirira sarudzo mumatunhu ose munyika.
Apa chekutanga chokugadzirira nomination court chokupedzisa kusarudza makandidate edu kumaprovince akasiyana-siyana kwakusati kwasarudzwa.
Ativo kunze kweizvi vane zvimwe zvirongwa zvemugwazo apo nhengo dzavo dzinenge dzichipinda muvanhu dzakapfeka ruvara rweyero kutsvaga rutsigiro mangwana nesvondo. Sachigara kwebato reZANU-PF dunhu remasvingo vaRobert Mavhenyengwa vaudza vamunangagwa kuti vari kushushikana nedzimwe nhengo dzebato ravo dzakakundwa pasarudzo dzema primary dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzakazvimiririra uye vamwe vatsigiri vari kuda kuita bhora musango.
Tine dzimwe nzvimbo dzakafanana nemaconstituency akaita sana Mwenezi West petina wana kuti mwana wedu musangano wanga ari central committee akazwa NCA unowanikwa nhasa kuti ndakuita independent nekuti handina kubudirira paelection.
Vachitaurawo pamusangano uyu sadyari wesangano reYoung Women for ED nyika yose muzare tatenda mavetera vati vechidiki vaungana pamusangano uyu vafara chose kuwana mukana kusangana nemutungamiri wenyika uye kutarisira kuvhota kekutanga gore rino.
Tinoda kuti taure kuti mafirst time voters aripo pano achakuvhoterai musi wa 23 August nekuti ZANU-PF musangano unoita zvinobatika.
Vechidiki veZANU-PF vauya pamusangano uyu kubva kumatunhu maduku ose manomwe emasvingo vari mumabhazi eZupco nemarori. Vamunangagwa vapa munhu wese angari pamusangano uyu tsapo yemakirogiramu 10 eupfu izvo zvanzi nevanopikisa kutenga mavhoti nechikafu kuri pachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches idzo dziri kushanya munyika dzichisangana nemapoka akasiyana-siyana ane chekuita nesarudzo. Musangano navachamisa uyu wakauya mushure mekunge nhumwa idzi dzasanganawo zvakare nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumuzinda weState House muHarare. Vachitaura mushure memusangano wavo navamunangagwa, mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAll Africa Conference of Churches uye vari mutungamiri wechikwata ichi, Archbishop Martin Blaise Nyaboho vekuBurundi, vakati vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichaita sarudzo murunyararo. Vakati rwendo rwavo muZimbabwe nderwekusimbisa kubatana nerunyararo munyika sezvo yatarisana nesarudzo idzo dzichaitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Ukuwo vachamisa vanoti chikuru chiri kuda kunzwikwa nemabhishopu aya ndechekuti vanhu vakasungana here munyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Wongu takasangana nemabhishopu anobva muAfrica mese muno anomiririra boka remubatanidzwa wemakereke akasiyana-siyana muAfrica. Ndinodaira kuti vanga vachisangana navamunangagwa vakasanganawo nesu kuno vachida kunzwa kuti takasungana here panyaya yerunyararo rugare nokusava nebopoto mvonga mvonga nokuvavana kana kutukana kana kusotesana panyaya yemutambo watatarisana nawo.
Imiwo sebato rinopikisa, zvii zvamakavapawo zvamunofunga kuti zvinokanganisa sarudzo munyika zvinofanira kugadziriswa?
Takavaudza tikati chokwadi, nyika yedu ine urwere, nyika yedu ine kutambudzika. Vanhu mumaruzevha masabhuku aoneswa nhamo chamutava nhava, masabhuku avadyiri nopisa, vanongeswa svosve nemuromo, vabviswa chiri kumeso, vaaiwa misodzi yakazara pamatama, kuri kuvhundusirwa kusvinyangwa semusuva kunzi itai zvakati, itai zvakati. Zvinoreva kuti rusununguko rwabviswa kana kuti rwashama, rwabviswa, rwakumurwa hanzu nechiremerera chokuti vanhu vanofanira kuva nekodzero dzokuvhotera pavanoda.
Tinoona kuti vemabhishopu ava havasi vanhu vangange vaine masimba ane Zimbabwe Electoral Commission kana mapurisa ekuti munyika munge muchiitwa sarudzo dzakachena kana dzinoitwa murunyararo. Vanozozviita sei kuti sarudzo dzinge dzichiitwa murunyararo?
Mabhishopu zvavakataura zvine simba, munamato une simba kurerutsa zvinorema. Hakuna chombo chakasimba chingakura kudarika munamato. Saka musavhunduka henyu, Mwari vanozviratidza. Simba raMwari iguru kudarika simba renyika. Uri kwatiri mukuru kudarika uri munyika. Uri kurutivi rwedu ndewe masimba ose. Saka hai, zvinonaka. Mabhishopu zvavari kuuya nazvo ndodonzo chairo, ndochombo chaicho.
Vanga vari mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mhuri yemushakabvu vari gamba rehondo yerusununguko vanda vanenge stole inoti inotambira rukudzo rwegamba renyika ruri kusvitswa kuna baba vavo nehurumende yeZANU-PF mangwana, asi ichiti haina mufaro nemabatirwo akaitwa vasitole pavakashaya muna 2000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mwana wa vasitole Dr. Sifiso Sitole Baro vauza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende uye muri yakagadzirira kutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana apo vachadzika kuchipinge kunopa zviri pamutemo rwemagezo rwegamba rehondo yerusununguko nekuisa maruva paguva ravasitole.
Ndiri kuitwa negovernment vachiitira mhuri yekwasitole nababa Sitole vakasoshaya kare. Tiri kuzviona zviri chinhu chakanaka nekuti hai pavakashaya baba Sitole havana kuuya kuzotichemera, and yet tinoti kana kwafiwa panochemerwa mhuri. So zviri kuda kuitwa nehurumende mangwana, tiri kuzvibvuma.
Sitole Baro vati kutambira zvaitwa nezanupf nehurumende hakurevi kuti mhuri yavo yava nhengo dzezanupf.
Kuuya kwavari kuita igovernment procedure, saka zvisatorwa nokuti zanu ndonga yajoinana nezanupf. No, hazvisizvo, vari kungouya kuzochema. Tiri kuti after vachema then toona kuti tiri kuendera mberi neipi nzira. Tinotenda chaizvo kuti gavhendi yapedzisira yazvirangarira izvozvo kuti zvakasarira kumashure.
Vandavaningisto avo vakava mutungamiri wekutanga webato rezanupf parakavambwa havana kupiwa ruremekezo rwegamba nevaive mutungamiri wenyika varobert Mugabe uye vakadzingwa mubato iri vachinzi vaiva mutengesi. Asi vamunangagwa vakazobvuma gore rapera kuti vasitole raive gamba renyika kunyange hazvo vakambopesana maonero nevamwe vatungamiriri munguva yehondo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezanupf hazvina chimiro nekuti yakagara yavarasa kare.
Izvo zviri kuitwa navamunangagwa mangwana zvokundopa ruremekedzo rwegamba renyika kuna vandavanenge Sitole hazvina kutsiga, nekuti vava kutsvaga kuvhotegwa musarudzo gore rinoiri nokunoita zvinhu zvakadero. Ndiona sokuti kusatora zvakadzama kukosha kweupenyu hwavandavanenge Sitole nebasa ravakaita munyika munomu.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Jaramba kanawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi. Asi imwe nhengo yeboka revechidiki muzanupf vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza magamba ese enyika.
Tichitarira chiitiko icho chinova chiitiko chikuru chiri kuitika mangwana kunzvimbo yeFreedom Farm panova pakaradzikwa gamba guru renyika ino. Vanovazvevo vakavamba bato guru rinotonga munyika ino, bato rezanupf.
Vasitole vakaberekwa muna Chikunguru muna 1920 vakasarudzwa kutungamira bato rezanupf raipikisa hurumende yeRhodesia muna 1963 vakazobviswa pachigaro ichi muna 1975 vakazoumba bato ravo rezanundonga. Pakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vasitole vakambotiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo vakazodzoka muna 1992 vakazosarudzwa kuve nhengo yeparamende yedunhu rechipinge kune vekumusha kwavo vachimirira bato ravo rezanundonga. Vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuChipinge. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rehurumende yeAmerica mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi reFlorida nezuro rakapomera zviri pamutemo vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mhosva yekusabata zvakakodzera magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents pavakabuda pamuzinda weWhite House. Izvi zvaita kuti vaTrump vave mutungamiri wekutanga munhoroondo yeAmerica kupomerwa nehurumende mhosva yakakura kudaro. Mumashoko avo avakaburitsa pavhidhiyo, vaTrump vakapomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekushandisa bazi rezvemitemo pamwe nebazi rematikiti vareFBI kuvarwisa. kupomerwa mhosva zviri pamutemo kwavaTrump uku nderimwe rematambudziko munyaya dzemitemo akatarisana navo panguva iyo vaine tarisiro yekudzoka zvakare muhofisi yemutungamiri wenyika mushure mekukundwa navaBiden musarudzo dzakaitwa muna 2020. Vamwe vagari mumatunhu madiki akawanda mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kurapwa mumakiriniki emakanzuru nekuda kwekutadza kubhadhara mari yekuchengetedzwa kana yebudiriro dzemakiriniki aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo donzvo resangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO riri rekuti vanhu vose vakwanise kuwana mikana yekurapwa zvisina dambudziko. Vagari ava vanoti vave kutadza kurapwa nekuda kwekuti vanenge vashayiwa mari iyo vanoti haifanirwe kuve nechekuita nekurapwa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari iyi inoshevedzwa nemazita akasiyana zvichienderana nenzvimbo. Kune dzimwe nzvimbo inobhadharwa iri mari yevanochengetedza makiriniki, asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda inenge ichinzi ndeyekuvandudza makiriniki kana kuti development fee. Amai Chenai Chirau vekwaChirau kwaZvimba, mumwe wevamwe vasiri kufara nedhora rekuAmerica ravari kubhadhara mwedzi wega wega paChirau Clinic.
Ragati hanzi ndomari yake yaanisobhadhara. Pandopinda pagedhi but ndikapinda musi wa1 kana ndikada kuzopinda musi wa10 haubhadhari, unenge ndikaresitika kusvika musi wa30. Asi ukabhadhara mari yako musi wa25 kusvika musi wa30 inenge yatopera.
Amai Garane wako vanoti madzimai ari kutotadza kunotora mapiritsi ekuronga mhuri nekuda kwemari iyi.
Ananga maibhavachoro kuti auye kuno wazotora ndopaanogara kumba kuita imwe mimba mwana akadai haana dhora.
Sachigaro wekanzuro yeZvimba amai Getrude Chipunza vanoti kanzuro haina mari yekubhadhara vanochengetedza makiriniki, nekudaro vakaronga kuti vagari vabhadhare mari idzi.
Inyaya yekuti maclinic sign hakuna kana sende riniko kunge kuchipatara kwacho. Saka ivo kuti vave na gadhi ezvechipatara zvinofanira kuzvionera kuti gadhi wavo vanomubatsira sei, nekuti kanzuro yaiti wage bill rakura tikatarisa all clinics muno muzvimba district dziri kutosvika kuma100 and something.
Mari idzi dzinonzi dziri kubhadharwawo mune mamwe matunhu makuru anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland neMidlands semari yavanochengetedza nzvimbo dzinorapiwa. Asi mumwe mugari wekuchambara kumanyene vaKingston Ngwerume vanoti zvakanaka sezvo vana mukoti vepakiriniki yavo vainge voramba kushanda manheru vachiti vanenge vasina kuchengetedzwa.
Ukagara navanhu ava you understand sometimes kuti izvi zvitongoitika just as to implement some. Saka zvikanzwa abata muna zviito maemergency ane. Saka masabhuka endevhura zvenaku
vaembo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zviri kuitika izvi mucherechedzo wekuti hurumende iri kukundikana munyaya dzezveutano zvichaita kuti vanhu vafe zvakanyanya.
Toreva kuti hurumende yatokundikana zvikuru panyaya yekumanaja health care system yedu. Tichatanga kuona madzimai achifa, madzimai akazvitakura nemhaka yekuti vanenge vasakwanisi kuita afford service iyoyoyo yasecurity guard. Takudzokera kuna 2008 kuya wokuti uwane service of any sort paclinic kana pachipatara waitanga watobhadhara.
Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti izvi hazvifanirwe kunge zvichiitika vachiti vachaongorora nyaya yacho zvizere.
Isusu ndeutano nekuda kwevana hatina izvozvo zvokuti tine sekuriti inobhadharisa mari for development. Isusu kwedu zvinhu zviri pachena, vanhu vanorapwa pachena.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti madzimai vachabata pamuviri pasina kurongeka nekuda kwekutadza kuwana mapiritsi ekuronga mhuri, uye vana vakawanda vachafa nezvirwere zvinogona kudziviriririka zvakaita semheta makumbo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidiki ave kugara muno muAmerica achiimba musambo weAfro Jazz, Claire Nyakujara. Claire achanga achiridza magitare kumhemberero dzezuvare kucherechedzwa kwechirikadzi musi wa 18 Chikumi kuTexas muno muAmerica, kumabiko achanga achitungamirwa nemasangano anotire Hype, Voyage nereyoku Africa. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Tambo uyu ndewe kusimudzira ruzivo kuti tizivise vanhu kuti tine chirikadzi kumba dzinoda rubatsiro rwedu secommunity iri kuno kukuyeza.
Makazvitanga riini zvemagitare izvi?
Ndakatanga basa rangu rekuimba mumagitare ndine makore 19. Ndakatanga nekuimba nevaimbi vakuru ana Mateo and Friends, Domingo Lube, Ama Jens, Willem Tite and Dino Mdondo, uyezve neimwe jazz outfit yainzi The Other Four.
Vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu pakutanga vakatanga vasiri mazviri, vaisati kuda kuzvinzwa zvachose. Munoziva semwana wechisikana anoda kuteera magitare, nokufamba kwenguva vanhu vese vekumba vakatanga kuzvitambira kuti ndozvaanoda, ndozvaanogona.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Music yangu vanhu vanoitambira zvakanyanya, zvinoitawo kuti ndive neconfidence mairi. Ndinoimba nziyo dziri social dzinoratidza my personal experiences nezvakanditenderedza. Ndinobata nyaya dzakawanda dzingava dzerudo, girl child abuse neupenyu in general. Kuno kuUSA chero vanhu vachitadza zvavo kunzwa zvandinoimba nekuda kwechirudzi sometimes vanotambira musango wacho. Izvi zvinondikurudzira semuimbi.
Kwamunosangana nawo ndaapi semuimbi mudiaspora?
Handigone kudaro kuti ndine machallenges makuru mudiaspora, nekuti kuno ndinotorarama nekuimba. Izvo zvinova zvakasiyana nekumusha, nekuti kumusha zvinosabatana nenyaya dzemari.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana kuwebsite kwangu clayenyakujara.com or at clayenyakujara paFacebook. Kana riri basa munokwanisa kuindiisira tsamba wokundinyorera email paclay@clayenyakujara.com.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu ndinoda kuti ndinotenda nekunditsigira nerudo rwamunondipa. It means the world to me. Ndiri kushanda nesimba kuti ndikuunzire izvitsva zvinobata moyo yenyu. Sapoti yenyu ndiyo inondisimbisa.
Nasi Woza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro, tumbokati chwa.
Ndinokumbira muvaridzire inonzi ndinotenda, nekuti hatina kukura tega. Takazi zizwa ndinotenda.
Manga muchinzwa kambo kanonzi ndinotenda kubva kumimbi Claire Nyakujara, uyo wamanzwawo muhurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7 ari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm manheru anhasi, apo tiri kukurukura nezvekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kusina shumo uye kuramba dhora remunyika roshaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reConstitutional Court rinopa paramende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 neZEC unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ntande ukuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9. Mhlangula 2023, Praxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. UZulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo leZANU-PF elokupha umuyi umnumzana Ndabane ngesithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-National Hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okuthiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso we-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabeZimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalo nyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR umnumzana Divine Muhambi Hove yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethwandaba lamhla kuyikunqoba kuka Hove.
They have said that Parliament is in breach of the Constitution by not having done its obligation. Then they have ordered Parliament
ingakho vethe iPhalamende yenze izibopho zalo kusiya fika umhlaka 16 Mhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yozokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka 12 Mhlangula.
Umnumzana Muhambi Hove owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka 2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iPhalamende ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe okuthi kube le-fees ezingange-20,000 ku-president le-1,000 kuma-parliamentarians bese silethe ukukhonona okukhulu nokuzwisa abantu ubuhlungu abangalamali labangakwanisi ukungena kwezomncintisano okungahambelani le-constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court ngekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kaMaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iPhalamende yaseZimbabwe kusiyafika umhlaka 16 iviki ezayo, kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudibhethe, then bese kusiwa khona-ke lo mthetho yiwo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe ku-nomination court eyahlala mhlaka-21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
ukuthi nxa umuntu engasuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe uconstitutional court ibisisethula isinqumo imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu ngabekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu ngenxa yokuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakatha yemali enjengayena le bazayithatha ngapi yona ikakhulu futhi i-foreign currency nale iyavela ngapi
umthethwandaba we-concord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhlaka 16 kuyona le inyanga kanhlangula ungeke edluli phansi kwalesi sinqumo SASI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola yemelika 20,000 United States dollars kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola yemelika 1,000 US dollars abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola yemelika 100 US dollars. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezano PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu wachonayo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelele ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zesithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekuleminyaka eminingi kangaka lokhu wachonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANU-PF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZANU-PF bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abesigabeni seMashpinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona uidinje umuntu oqondileyo. Undabaningi isimele sinanzelele ukuthi waba ngupresident ozanu ubona umngameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe lalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kamgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza umgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izano kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulani lezombusazwe okugcizelwe lilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumanyanisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibili yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama-pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalingi Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struck for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathejulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhla ka-21 Ntulikazi abazali bakhe kungumnumzana James Thole owechipinge lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama yendlovu wabhubha ngomnyaka ka 2000 mhlaka 12 Mpalakazi wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla lezaphu wayengumfundisi webandla le United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwele Melika ukuthe ngesikhathi ibandla lezanu PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala wasekhitshwa ngomnyaka 1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele ithi 27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebamsana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe olwe Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni eyemucheke eMashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe uba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo okuyisa isisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Chiri bengwa nenyika dzokuze dzokubadokero saka vanenge vachida kuti imi mukatambura pomukira hurumende voisa zvimhasikata zvavo vomuya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nedzara pasi navo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile. Ngakho ke selingasafuni okodlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanquba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Eleni Shindekedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso wezano PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza ukuthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe lezanu PF iyo ebusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owe finance ngumthuli ende ngumuntu wezanu PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusayo abakuzanu PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngapi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yibo abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide indaba ye-lithium konke ama-diamonds iba bayi-in-charge and zimali eziphumayo elizweni zona lezi ibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena uMnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisisa umkhonomo welizwe sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe ikhasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-TCCC asingeni ndawo.
Loke bekungunkosikazi Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi kukhanya kulecala kumele athonisiswe ngalo elokuba kulengwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli wemelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithethwandaba kanye labohlangothi lwamapholisa awe-FBI ukumhlukuluza, njengoba esetshilo ukubana ufuna ukumncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka koBulawayo usiya eNkayi, lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zaba sengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers, kodwa abachayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lweStudio 7 lubone ihlekana labachayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uZulu. Iningi labachayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngobubi simo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, heshi kube ngabe vele bayasincedisa or ma kumbe kungayenza nje bavele bagrade nje kube libhodi vele mabengavule yethu indlela egangeni sikuwaza ukuthi vele siyasibolela sihambe egangeni vele kuvele kufanayo. Singe nje ngimile khona i-breakdown yokuhambiwele emagodini. And uyisa ama-break pads, iyabe ingasela ama-break. Sifisa ukulungisela umgwaqo, kube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right, anje, ayonke into i-right.
Amanyeka ukuhambe enkayi 140.
Ngoba le imota le nxa ungahamba ngayo, kuza even one month, iyabe isi-complain into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umtshayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya koBulawayo ofelwe yimota emangweni weTech Mine.
Amgwaqo usebenzi vele ungamana sile kususwe ungabe lomgwaqo vese sikambele eganyeni lafana namusa.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esijayele kuba nazo yiyona le ama-problems ezinto ezinjengabonjini endaweni ezinjengoma ekuhambeni kwaphana nomgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni seChanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa ukuthi ngabe ziyaphuma lathi zihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kunzima lesi njengoba la ubona imoto yami nje kwapha isibulele insimbi eziningi khona.
Mina vele umgwaqo lowo kusukela kubo 2002 vele nahla ubona suRoma. Ngiqala ukusebenza vele ngahle ngawubona umuvi azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha enkayi la. Lapha siyagubakala sibi.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Yazenza mina ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister kulokuze abesele ukuthi ikhontrakti lo mbono ukuthi kusayidanga kwazi ukuthi okwehlula ukuthi Ngiqedi 60 kilometers ana ikuyini.
Yazi into okukhuluma ngayo sibili yayazi. Asiba ndizama nami njengominister of state ndizama ukukhulumisana nominister wemgwaqo ukuthi sifone ukuthi kuyazama ukuthi ugrade la ngoba ukuthi sithi simelele ithara. Ithara iyathatha 2 or 3 zikafika ekhaya. But ngathezi ukuze khona bana nxakuza ukufakwa kwabana obadala labana kuva kufakwa ithara. But unkai wrote a grade wokuthi ukuthi kukwazi ukuhambela.
Imizamo yokukhulumisana lo mnumzana Felix Mona umqondisi hlangothi lwe-transport and infrastructural development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehelelwa lapho omongi besibhedlela senkaye babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa ingozi le ehamba nge-ambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamachumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uchiyelwe endleleni kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo weBait Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiya thutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembise ukulungisa ngowekaroyi equma eBinga kusiya bamba eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Elizilaleleyo zindaba zolimi lwesiNdebele kuStudio 7 eyeVoice of America esakaza iseWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Was a Friday, Willie Viggies, lomculi wengoma ze Afropop, uPatrick Joel. Welcome, Manyavi Mpofu. Yenage ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxa lomsakazi we Studio 7 u Ezra Jesus Banda.
Amanye. Abathi bonza ngomnyamo sindayo zanethe famaza shisayo. Abathi bonza ngomnyamo sindayo zanethe famaza shisayo. Ashisayo. Abathi bonza ngomnyamo sindayo zanethe
Siyawamukela, welcome Manyavi Mpofu, kuhlelo akusethulele imbali yakho.
Ubila uzalwe eGwanda esijawundeni, kuthi ngokudabuka ngidabuka le emagusini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna onkalakatha. Ubila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eCalanyon eCountry Park, ecula umculo obizwa ukuthi Afropop.
Ngokululumangoyela lesiko ngisho lezinjuqo zishila umuzi wakho singela amathambo yezimfeni sadumbuya ngolulu umama yathi provider uthi mzamo yakho yonke iphelele moyeni kwakungegoluni imsebenzi fulivale abangane babangabantu bobuza bafuna ukubona
ezocula oziqale semncane ubhila ulokhu ibambelele kuwo umculo.
The age of 9 bengishaya kakhulu ama solo performances ebathroom endlini bebekwazi ukuthi ubhila ngangena ebathroom kaphumi ngoba uyashaya 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes. Kusho ukuthi umculo wami ngasengisusa-ke lapha ngawuthatha ngahamba lawo enkonzweni kulapha-ke umculo wami wafika wakhula wabamkhulu okunokumangalisayo ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma ngaba yingxenye yeqembu okuthiwa emaculo enjabulo labo abazabe bencindezela nje i-albhamu labo kungebudala.
Njengomuntu owacula kakhulu ingoma zokholo wabona kufanele ukuthi azame omunye umculo we-afropop pho wasebenza lobani bila
ngahlangana lomfo wethu Mthembu Sibanda uvodlozo 16 is also a music producer and an artist wathi isitshengise ukubana ngabulani senze ibeat and we did a song called Mawulala and we did ulala ngoxolo lolindela eyakhe impumelelo sayenza i-EP that had 3 songs so ngathi nje ngama features as how I started music professionally namhlanje ngiya announce ukubana iphepha ndaba mhla ka 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi liyaphuma
yekela 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 yokujola nabantu ecabangeluba labathanda lizofosele ukubashade nabo lingabathandi
umculo kaBhila uyatholakala ku YouTube, Facebook, Instagram namanye amakhasi e-social media kunye nakuma digital platforms thenga phela kusasa-ke ukhipha idlalade lakhe elithile chisayo elithi phephandaba
iphephandaba liyaphuma 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi ngithi mina baye bayethe manguqa ngithandaza uzunginikeza amehlo moya hathi qumuqe dugequqe tususele sitha igama ngubhila iphepha ndaba 10 June liyaphuma asikhale ngithemba lizalithanda ngithemba lizalienjoya i-album elikhuluma labantu ngiyabonga kakhulu
uPatriarch Joel welcome nyami mpofu uyabhonela uzulu idlate lakhe elitshaya lithisayo nguye phela ubhila ebeselayo uhlelo woza woza Freddy phela sona emnanikini lonke igama lomngeza Jesus bani
yekela 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 nufundu fundu tandu fundu tandu malunge kukalu yekela 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 shadela bazali bakho ulele lawo kodwa ngomcabango sekude ushade nalintombi esemqondweni wakho engafuna ukuzwa ngisho loni igama lakho bakufinyelela ukuthi khethile shadile shadile ngekuzulu uzuyidaleli inkathazo usukubophele ntolo wenu wakhemisa uthando luka Romeo lo Juliet kantuhlala ngayo wathi nofani lashani manje sumlahla lika lukhwali ndokuphala yekela
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 ngilethemba lokubali ukholisile umculo kaJoel welcome amanyasi inkompofu ngidlalade lakhe alethulayo mhla ka 10 June lelimelele iphephandaba lengakhohlwa ke ku live talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo olwe live talk lelo lakho ukuthumela imbiko ku studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukulalela ku studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 la ku 15460 kHz ku short wave siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ku Praxedes Jeremiah si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.